pandakai swana mara ndi done ndi azikone sino muchaita sei
okay
pandakai swana mara ndi done ndi azikone
godori nevengi vangura kawandisa avangambo nditadzisa kushaina ndichidadisa nyangwe mukakwindi mara dengeri nenyasha ishe vanoropafata vachaira kukuwamba vasina kurima kuruma wofuridza kwandatananga ndinosvika chero ukakwindi mara dengeri nenyasha ishe vanoropafata Chero usina chingopa Dengari na mambo Chaona kumberi kwazo Zino irema Asiwe siana nasho Ishe vano komborera Vano shinini pisa Vano kurwira Nemu na movo kupisa Siuka kwini mara